WZTC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 21 Gukadzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Vakwanisa kuva nesu muchirokwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Dambudziko ndorokuti kuwanda kwevanhu hazvire kuti vanhu vanovhota, asi zvandanyatsoona meseji yacho yakabuda parali ndeyekuti aiwa, muZimbabwe muna mapato maviri, kune ZANU-PF ne
dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti musangano wakaitwa nebato reCitizens Coalition for Change wakaratidza kuti Zimbabwe ine mapato maviri ezvematongero enyika.
Kunyoreswa kwevavhoti kunofanira kuti kunge kuri chinhu chakareruka, hazvifaniri kuomera vanoda kunyoresa kuvhota kuti vange vachikwanisa kunyoresa. Zvinofanira kuti zvireruke. Saka kureva kuti zvimwe zvezvimwe zvinotarisirwa ipapo zvinodiwa zvacho ngazvinge zvirizvo zvinoita kuti zvive nyore kuti munhu akwanise kunyoresa kuvhota.
Masangano eZimbabwe Election Support Network neElection Resource Center anobatana mukubatsira vanhu kuti vanoyese kuvhota.
Ufumbi hweCanada nokuAmerica hwakabatanidzwa kunge mapasha chaiwo akatosara pasi. Saka ufumbi hwose hweAmerica hwakaafektwawo chaizvo. Zvinogona kusaonekwa ike zvino, asi nokufamba kwenguva tichatanga kuonekwa kuti aiwa, mabhiriyoni namabhiriyoni oupfumi anga akabatwa.
Nyanzvi imwe nezveupfumi dzinoti kuvharwa kwemuganhu weAmerica neCanada kwakaitwa zvondirapera hakusati kwatanga kurwadza vagari vemuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nemusi wesvondo, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakaita musangano webato rapo wekutanga muHarare pakauya zviuru nezviuru zvevanhu. Musangano uyu wakanga uri wekutsvaka rutsigiro rwebato ravo musarudzo dzemabai elections mwedzi unouya. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti musangano uyu wakabudirira zvikuru kana pachitariswa uwandu hwevanhu vakaenda kumusangano uyu. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti chinovanetsa ndechekuti uwandu hwevanhu vanoenda kumisangano hauenderani neuwandu hwevanhu vanoenda kunovhota, vachiti vachamisa vaifanirwa kukurudzira vatsigiri vavo zvakasimba kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuti vakwanise kuzovhota, vachiti musangano uyu wakakwanisa kuratidza kuti muZimbabwe mune mapato ezvematongerwo enyika maviri chete.
Vachitaura kuzviuru nezviuru zvevatsigiri vavo Zimbabwe Grounds kuHighfield, vachamisa vati bato ravo rakatsvaga nyanzvi dzekuongorora gwaro revavhoti uye havasi kuzorega Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichibera sarudzo. Vatiwo Triple C ichaidza zvese zvainokwanisa kudzivirira kubirwa kwesarudzo uye vati rwendo runo kana sarudzo dzikabirwa vanhu veZimbabwe vachazvisunungura pachavo.
Saka panyaya
Chigaro wezek amai Priscilla Chigumba vanogara havo vachiramba kuti sarudzo dzinobirirwa vachiti vane humbo hwacho vauye nawo kwavari vachamisa vashora mutungamiri wezanu PF Emmerson Mnangagwa avo vakataura svondo rapfuura kuti mapato anopikisa haasi kuzofa akatonga Zimbabwe vachiti vana veZimbabwe ndivo vachasarudza vatungamiriri vavanoda vati hapana chinotaudzisa shanduko muZimbabwe vachiti mhepo yeshanduko yari kutenderera muSadik sezvakatoitika kuZambia neMalawi vamunangagwa vakapika svondo rapera kuti zvakaitika kuZambia hazvidzokororwe muZimbabwe vachamisa vakurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti Triple C ikunde musarudzo vati Triple C ichinga yave kutonga ichawedzera varairidzi nevashandi vese hurumende mari vachiti vanoda kuti vashandi vehurumende vashande vakafara vachamisa vati Triple C ibato idzva uye vati utungamiriri huchabva kuvanhu vati vatungamiri varipo vakasanwa kubata zvinzvimbo chete uye vanhu vachaziviswa munguva pfupi inotevera kuti utungamiriri huchasarudzwa rini
vamwane mubvunzo kolidership ichaita sei vamwe ndakava muda kuzanganisa lidership yekualani yekutipusi aiwa yekutipusi muchaiwa mamanje manje ine zvinenge vakasanwa kubata zvigaro vatiri kuti makeyateka kusvikira tadzoka kwatiri kumasinizeni chava nekumira nemutemo nevhotera vatungamiriri vamunoda
vachitaurawo pamusangano kuti vagodfrey senengamu vebato refront for economic emancipation vati vanotsigira Triple C vachiti ibato richaunza ashanduko muZimbabwe
asi tinoungana veruzhinji kuri kutaurwa zvinoita kuti nyika iende mberi tinoenda kunhimbe iyo yamutira mbizi ndokutakatauya pano kuti tiuye kunozokutsigirai president advocate chamisa plan for economic emancipation in Zimbabwe. Yes, we may have different ideologies, we may have different views on certain things, but one thing for sure is you are opposed to the economy.
Vachamisa vashandisa musangano kuti kuratidza veruzhinji nhengo dzichamirira bato ravo musarudzo dzemabyelection uye vati musangano wakaita sewanhasi uchaitwawo mumatunhu ese ari kuitwa sarudzo dzemabyelection utungamiri hwebato iri hwakasanwa kubata zvigaro hunosanganisira vatendai biti amai Lenet Karenyekore navajob scala vapinda musangano wanhasi sarudzo dzemabyelection dzichaitwa musi wa26 mwedzi unouya kutsira nhengo dzeparamende nemakanzuro akafa kana kudzingwa basa pane zvigaro makumi maviri nezvisere muparamende nezvigaro zana nezvishanu zvinoda kuzadziswa mumakanzuro ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vakazvimirira vari Jesu Ngwenya vari parunhare kuHarare nestudio 7 masangano eZimbabwe Election Support Network ZESNI neElection Resource Center ERC anoti sezvo akazvipira kutsigira nekukurudzira utongi hwejekerere ari kutarisisa manyoreserwo ari kuitwa vanhu vanoda kuzovhota asi vachiti vari kuita basa iri vakazvimirira uye vasina bato ravakarerekera mukuru webasa musangano rinomirira kodzero dzevanhu musarudzo reElection Resource Center vaSolomon Bobosibunu vaudza Studio 7 kuti basa ravari kuita nezesni richabatsira veruzhinji noruzivo rwakajeka nekukurumidza kuti vakwanise kunyoresa panguva ino vaBobosibunu vanoti masangano maviri awa ari kutarisisa kuti zvose zviri kuitwa nenzira iri pamutemo
satiri kuita ndechekuti tiri kungovandudza basa ratanga tatagara tichiita tichiti muonera pamwe chete saka zvimwe zvese zvatiri kutarisa ndezvekuti sarudzo hadzigone kuzongoine sarudzo pachezvadzo pane zvimwe zvichange zvichiitwa pakati apa zvatinoda kuti tinge tichitarisa tichiona kuti zviri kufamba here maringe nezviri mubumbiro remutemo saka tatanga kutsadzisa nyaya dzekureshi chokola 40 kana kureshi chokola 40 saka tikuongorora basa iri rikuitwa neZimbabwe Electoral Commission takabatana neZimbabwe Electoral Commission neZimbabwe Election Support Network tichitarisa kuti zviri kufamba here zvichienderana maringe nezviri pamutemo unoenderana nezveku fambiswa kwebasa rekunyoreswa kuva 40.
Chikonzero chekuita basa rese iri ndechei vabhobho sibhunu?
Chandinodi kutarisa ndechekuti kunyange ukaita mutambo wako pamusha kana ingava kereke kana ingava nyaradzo kana chingava chii haugoni kuita iwe uri woga. Unofanira kuti ngotore vamwe vanouya kuzohukira vachiona kuti zvauri kuita uri kuzvifambisa nemazvo here uri kuita zvinoitwa zvinotarisirwa kuti zvinge zvichiitwa here. Saka nekuda kwaizvozvo tirikuitisa kuti titarise kuona kuti pabasa rinenge richiitwa rese iri tiri kuenderana here nezvakatemwa mubumbiro remutemo wenyika kana mumutemo wesarudzo. Saka zvatiriita zvindo tinoda kuona kuti tiri kufambira mberi here tichienderana nezvinotarisirwa nebumbiro remutemo wenyika. Pamusoro paizvozvo tinoda kuti tizenge tichipawo vanhu vakafanana nemi nenhau information kana kuti nhau dzinoenderana nekuti zvinhu zviri kufamba sei kuitira kuti tigone kuzosangana vagari vese vana vese vezimbabwe vange vachiona information iri kuenderana neze voter registration munyika. Saka information iyi inenge yakakoshawo kune vachange vachimhanyamhanya kutsvaka vanhu kuti vanhu vaende vanorejista kuvhota. Saka kana tikange tine information iyoyo tinenge tichizopawo zvekare kune vaya vanenge vasina simba kana kuti yatingatikapasiti muchirungu yekunge vachiona information yezviri kuitwa munyika yese.
Ndezvipi zvamunoda kuona zvichiitwa kana kuti zvamunoda kuona zvadzikwa sarudzo dzisati dzaitwa?
Ndinofunga kuti chekutanga ndechekuti kunyoreswa kwevavhoti kunofanira kuti kunge kuri chinhu chakareruka. Hazvifaniri kuomera vanoda kunyoresa kuvhota kuti vange vachikwanisa kunyoresa. Zvinofanira kuti zvireruke. Saka kureva kuti zvimwe zvezvimwe zvinotarisirwa ipapo zvinodiwa zvacho ngazvinge zviri zvinhu zvinoita kuti zvive nyore kuti munhu akwanise kunyoresa kuvhota. Ndochimwe chii chatiri kutarisira. Tinotarisira zvekare kuti nzvimbo dzinenge dzichirejistirwa kuvhota dzinge dziri mudhuze nemunharaunda dzinogara vanhu kuitira kuti vanhu vasafambi zvinhambwe zvakati kurei vasati vasvika pavanorejistira kuvhota. Tinotarisira zvekare kuti kudzidziswa kwevavhoti yatingati vhota education iye ivandudzwe zvekare kuitira kuti vavhoti vange vaine information yakakwana yekuita madhisizenzi anoenderana nemaringe nekupatisipeta kwavo musarudzo dzinezenge dzichiitika. Saka ndezvimwe zvazvimwe zvatiri kutarisirana takatarisa nyaya yevhota registration. Asi tinotarisira zvekare kuvandudzwa kwekushanda kwakajeka kweboka rinoita nezvesarudzo yatingati independence nekushanda kwayo kwakanaka nevainoshanda nayo yemapolitical parties mapoka anozvimirira ega atingati manani government organizations nevagari vemunyika yezimbabwe. Toda kuti basa iroro ringe richivandudzwa. Tizotarisirwo zvekare kuti mitemo yesarudzo inofanira kuramba ichivandudzwa haifaniri kuramba yakangogara iri pairi ipapo. Tirimo yatingati changing environment context yedu iroramba ichichinja nguva nenguva. Saka nekuda kwaizvozvo toda kuti mitemo yesarudzo inge ichivandudzwa ichienderana nezviri kuitika panguva iyoyo.
Avo vange vari mukuru webasa musangano rinomirira kodzero dzevanhu musarudzo reelection resource center vasolomon bobus bunu vari paru nare kuharare ne studio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana vanhu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu zana nemakumi maviri nevasere 128 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvinosiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose uchingova pazviuru zvishanu zvine mazana matatu ane makumi masere nevatanhatu 5386. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana matatu ane makumi mashanu nevaviri 233,352. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu nemakumi matatu nezvitatu zvine zvitanhatu nezana rine makumi maviri 4,336,120. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu ane makumi matanhatu nezvipfumbamwe nemakumi manomwe nevaviri 3,369,072. ukuo vabaya wanombaye chitatu vabaye zuru za nane chimwe na manomwe anema kumimana aneva shanu 101,745. Urumende inoti ini horongwa wikubaya nombaye COVID-19 vanu umamiru wenigumi kana kutizukamu makumimata na tukubamzana senzira yukuzi ulira kupararira kwe chiruwele ichi zichakadaro tabata vayambu wa gurukota Rezo utano Dr. Henry Mazorera tika wavunza za wanofunga pamsoro pe mamiriro akaita nyaya ya COVID-19 uye mamiriro akaita zuno munyika.
Tinda mwari kuti nyaya ya COVID-19 pari zvino inenge iri under control. Kana totaura nenyaya yemamiriro ezvinhu ka inyaya inozadza bhuku. Hatingazvipedzi. Asi nyaya yeekonomi haina kumbomira zvakanaka urombo hwawandisa muZimbabwe. Hazina mhosva kuti wakafunda kana kuti hauna kufunda uondo urombo hwawandisa hapana anobetsera mumwe nokuti tese tongori mubhasiketi rimwe chete reurombo haingave nyika iyoyo. Nyika yekuti izvo vanhu vanopfuma vega vanhu vari corrupt. Vanhu vanorarama zvakanaka chete vanhu vanoita corruption. Haisi nyika iyoyo. Saka ndinoti kuhurumende ngaigadzise nyaya yeupfumi hweZimbabwe ngaione kuti yauraya chikonye checorruption. Chikonye checorruption kana chafa. Ikonomi yedu yakatonaka kudhara kana pasina corruption. Upfumi hurimo kudhara muvhu, upfumi huribo mafactory room. Mafactory anotanga kusimukira. Zvinhu zvotanga kuimprove vanhu vedu vachidzidzawo kuzvikoro zvine maticha. Ndonyaya ndozvakanyanya kushata muZimbabwe zvino. Vana vedu vari kufira mumakomba vachitsvaga mari vachikorokoza. Hazvifaniri kudero. Kushaiwa zvokuita kunoita kuti vana vanonge svosvino murumo saizvozvo. Economy zvina zvinambomira musho muZimbabwe nyika yeuchine mukaka vanhu vachistava munyika yakanaka kudai. Mwari uchatonga vanhu vanokonzeresa kutambura kwakadai muZimbabwe. Nekuti mwari achiri pachigaro nanhasi.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Mazorera vari parunhare kukwekwe nestudio 7. Chombo tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Mu Newsday mutungamiri weMDC Alliance va Douglas Monzora vanozivisa kuti nhaurirano pakati pava Emmerson Mnangagwa nebato ravo pamusoro pekuumba hurumende yomubatanidzwa kana kuti Government of National Unity dzava padyo nekupedziswa. Munyuzde makare hurumende nevashandi vayo vanotarisirwa kunetsana mushure mokuziviswa nehurumende kuti vashandi vasina kubaiwa nhomba yeCovid-19 havasi kuzopiwa mihoro yavo. Kuroneko rinoti Bulawayo yashandisa mabhazi makumi matatu kutumira vechidiki kuHarare kumhemberero yeNational Youth Day uko mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura pamusoro pekurwisana nezvinodhaka. Zuva iri rinopembererwa musi wa21 kukadzi rinova zuva rekuzvarwa kwevaimbova mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadi makadi uye ndinonzwa kunyarira vamwe vanhu veZimbabwe so vanonzi vaZANU-PF. Suwa mungangomuke muchiinstructa mapurisa kuti vabhuloke vanhu zvinonyadza pasi rese. Nyika dzese dzine maopposition. Hakuna zvakadaro. People are free to express ma rights avo. Saka kana muchivharira ndozvinotirambidza here pakuvhota muchaita sei? Muchati bhuloka kuenda kunovhota. Hatichadi hatichadi. ZANU-PF 40 something years muri pachigaro. Zvinhu zvakasiyiwa naSmithi Mugabe achizviuraya muchigovana muchaenda kunze kwenyika kunodhevheropa ikoko muchitenga dzimba mukarwara munorapwa ikoko. Hapana chamakadhevheropa muZimbabwe. Chamakaita kutouraya zvinhu zvakasiyiwa naSmithi. Saka hatichadi hatichadi. Munotaura kuti hatidi masisi mota dzenyu dzisabhuloke vanhu. Hakuna mota dzinoblokwa because mota dzese dziri muZimbabwe it belongs to CC. Polisi yacho, masoja, vanhu vese ndeve CC. Saka munondishamisa kuti muri kuti vachablokwa ndevatu. Vanhu vese ndeve CC. Hakuna chamboda ZANU-PF. Zvenyu ndezvekufosa zvemuri kuita zvokurova vanhu. This is 20th century. Burusura mchivuwa wabano, pakai.
Mamuka sii ma citizen. Ma citizen, mamuka sii. Kandina mashoko umasho manana. Najida oti leadership. Ni ichi njiopa ino ti 6 million vote. Kusekuona kwangu yesu inopa 6 million vote. Ngaba chiti 8 million vote. Mkutita anime million ilikuwa kucha. Kusano. Ozeita avariku register ime million isarangawati. Tichi papa 6 million vote. Tichi di 8 million vote. Sangani sironi ama zendu tukuya zirumba usani. Ozeita opane muruma taura zagepa live toku. Andikizeza mkutati anu wanikapa rainbow titawa. Kachita anzano pama donation ku nana Nigeria, Algeria. Kata inini atitombo mzia inini one na mwayangu ya ngiru kitandu kushaya chekuchi kashaya chungiri pano kwa hepo hizi nonzi kwa kutu munaaru kutoto nota munaaru kutono donita kundzegwe nyiko utahandi wana babe ilo wanono supporta wano yuma girlfriend wajisia wana wawane tsani kuhoza ita uyuwe kakajwe shawaiti roe rochi Shandu kondi ya mari ini. Wanu yesu wakaro waka kanjile marawe nimi.
Nindi no pakutenda kune wana we Zimbabwe. Support ya watakaiguna kumusanku rali ye CCC. Shandu no takuta ura. Meche kuti wakuru we Zimbabwe. Wanamna wana president. Unangaku na wachuenga. Dayo nguwaru wamu anonzo ma advise. Wanu wano taura na president jamisa. Wata urira ana nekuti president jamisa ndoa ni yesu. Mapurisa ema emu Zimbabwe, nema soja emu Zimbabwe, wakawana basa ku CCC. Kushunguruza masapota ve CCC, but angatende mberi. Murukuta wala natafadu wa mshonga.
Washa marewe Studio 7, makadini, mashoko wangu andoda kungosira kubana ve Zimbabwe. Kuti mkoma naone mnangagwa, angareke kupusisa murie Zimbabwe. Kareke kusuta kutikana jito wakakua hondo, watu wakagwira nyika. Vanhu vose vava vanhu vake isu hatizivi karege kutidzira vanhu isu hatizivi tiri kutaura ndiri pano papolokwane toitwa bima vamwe vanonditi stole ndiri pano papolokwane mutaurete arege zvokutidzira vana veZimbabwe tiri kuti mukomana ngapinde hake chamisa chete chete ndo mashoko angu shuwa takadzidza kuchikoro takainda kuvya kuno South Africa kuzi kuda kwedu zvose takaita mabhuku tinawo takadzidza asi hakuna basa migwagwa izvezvi haitarisiki ndini pano ndoitwa bhima ndobva pamberengwa apo parengwe handitauri ndichisa handina wandinosva vanhu vestudio 7 tinokumbira musvitse mashoko awa pasina kuhla kana vachiuraya zvavajaira vanhu vezanopf ngavave vandiuraye pano papolokwani pachiwo
Izo zange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne Studio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Chikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kuvharwa kwezvondo rose kwakaitwa zvambuko pakati peAmerica neCanada zvondo rapera kunonzi kwakakonzera kuti America irasikirwe nemari inopfuura bhiriyoni remadhora zuva nezuva. Zvondo rapera vatyairi vemagonyeti vokuCanada vakamisa marori avo pabridge rinobatanidza nyika mbiri idzi mumatunhu eMichigan muAmerica neOntario kuCanada vachiratidzira kusada kwavo kumanikidzwa kubayiwa nhomba yeCovid-19 pamwe nokumanikidzwa kupfeka mamask. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti America haisati yatanga kunzwa kurwadza kwakakonzerwa nekuvharwa kwebhiriji iri kwesvondo rose vachiti vanhu vachatanga kunzwa kurema kwacho pasina nguva refu.
VeCanada vakava kuganaizana kuti vakafoma yavanoti Freedom Convoy vanodrivha mangururu vaya vaya vane chichemo chokuti aiwas kumanikidzwa kubayiwa Jackson reCovid hatidi plus mamwe marestriction anga ariso Canada ikoko vakati aiwa isi hatidi kana mada kuti kuti ma restriction iwaya kubayiwa usingadi uchida isu takudi takuvhara ma roads atisha drive saka vakabva kuku vachifamba kunosvika vamwe vacho vakaenda kuparamendi yekucanada vamwe vacho vakaita kupi vakaenda pamabhodha eamerica vaine freedom convoy vachiridza mabhera vachivatapo vachiimba vachidii vachizama kuti izwi ravo rinzwike saka vakavhara trade yeamerica necanada pamwe chete navanhu vandigo vachida havo kufamba kuenda kucanada kana kuuya kuamerica vakava vakazvivhara izvozvo
chinangwa chikunovhara bridge iri riri pakati peamerica necanada chachiri chei
chachiri chokuti kana vakaita izvozvo ufumi hwese hweamerica nohwecanada hunogona kugwadama neimwe nzira kana hwagwadama kudero zvido zvavo zvavanenge vachidaiwo kuti vanzi aiwa musatseka mamaski vanzi aiwa musamanikidza kubayiwa zvichange zvidii zvichange zvichitererwa zvichiitwa ndo chachiri chido chavo ichocho chaicho asi hurumende yecanada yakati aiwa hazvigoni izvozvo kuti zvifambe saizvozvo hurumende ine zvainoda kuti zviitwe kuti chirwere checovid chipere saka mukuru wepresident wecanada vajustin trudeau vakadii vakatora mutemo emergency act nokutora mutemo wavakati aiwa tavana masimba okuchizvipedza zvose izvi vobva vovhara dzimwe mari dzinoenda kumatracking company iwawo mangururu iwayo pamwe chete nokubhana vanoridza mabhera amangururu for mwedzi miviri iri kutevera
kungovharwa kwebhiriji uku kwakabata america zvakadii
kwakabata america zvakati kure chaizvo tinoona kuti makambani mamwe makuru anogadzira mota akaita sana Ford Motor Company vana General Electric vakavatovhara mamwe mabasa mamwe mabhizinesi avava noita nokuti zvinhu zvavo zvimwe zvinosvikira nokucanada topadhuze nokwazviri popo zvobva zvodhiraivhiwa zvosvika kwavanenge vari kumichigan uko mamwe mabasa omuamerica akatopera nokuti vanenge vakamirira vanenge vakamirira zvinei zvichibva kucanada ramangururi iwawo kwozoita kuti zvimwe zvinhu zvakatanga kushayikwa kune dzimwe nzvimbo zvaifanira kunge zvichibva kucanada zvekare zvimwe zvaiwanikwa zvacho pazvinei zvava kunoita zvishoma mapuraizi acho anga ari kutanga kukwira zvekare nokuti ufumi hwanga husingafambi mavhiro oufumi anga asati achafamba tinoona kuti mamwe makambani vakabva vati takutakura zvinhu zvedu nendege asi ndege inodhura saka zvinobva zvazodhurisawo zvinhu zvazvo kana zvavo zvacho kana zvava kuzosvika kuvatengi muamerica zvose nokucanada hapana chaifamba chindeko inyika dzinokidzana zvakanyanyisa chaizvo zvakangofanana nezimbabwe nesouth africa
saka makatarisa izvi munoti nyika yakanyanyisa kuremerwa nezvakaitwa navatyairi ava ndeipi pakati penyika mbiri idzi
ndinoona sokuti icanada asi tikana tsokuzvitarisisa ufumi hwecanada nohweamerica hwakabatanidzwa kunge mapasha chaiwo akatosara pasi saka ufumi hwose hweamerica hwakaafektwawo chaizvo zvinogona kusaonekwa ike zvino asi nokufamba kwenguva tichichatanga kuonekwa kuti aiwa mabhiriyoni namabhiriyoni oufumi anga akabatwa akatozviva roga roga america necanada vairuza mabhiriyoni akawanda ingava peturo chaiwo kana dhiziri raidero richitengwa namangururu iwawo achifamba raarisingatengwi saka nyika dzose dziri mbiri idzi pamwe chete nepasi rose nokuti ufumi hweamerica hukakosora ufumi hwepasi rese hunokosora nokuda kweglobalization yatinohwaiye
nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti musangano wakaitwa nebato reCitizens Coalition for Change wakaratidza kuti Zimbabwe ine mapato maviri ezvematongero enyika masangano eZimbabwe Election Support Network neElection Resource Center anobatana mukubatsira vanhu kuti vanyorese kuvhota nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kuvharwa kwemuganhu weamerica necanada kwakaitwa zvondirapera hakusati kwatanga kurwadza vagari vomuamerica tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muwashington dc ndichiti mosora zvakanaka